Vashitaura neStudio 7 mushure mekupedza musangano wekomite yepamusoro-soro yebato ravo yeNational Council uyo wakatora zuva rose sachigaro weMDCT yavachamisa vaMorgan Komichi vakati vakabvumirana kuti vaende kunobvunza vatsigiri vavo kuti votora gwara ripi zvitevera kubirirwa kwavanoti kwakaitwa bato ravo musarudzo vachiti simba rehove riri mumvura.
Vanhu vawirirana kuti kunofanira kunge kune kuita maconsultations kuenda kumadistricts kundotaura navanhu vachikonsultiwa vachivafundisa zvakare kuvadzidzisa zvinhu zvakaitika kuti vagoziva kuti zvakamboitika paelection chii. Ivo kana vanhu vanzwa izvozvo vachapawo gwara rokuti ngatiitei izvi ngatiitei izvi ngatiitei izvi because iprocess yeconsultation zvinoda kuti tiite hatidi kuti tipe tifoseredze zvatinofunga isusu vatungamiri kuvanhu zvinoda kuti vanhu vanzwe zvakaitika vagotipa gwara rokutevera. Saka zviri kuitwa izvi musaturday iyo ino chaiyo nyika yose inenge yakapararira vanhu leadership ichiadressa vanhu madistricts ose kuti tigonzwa kuti vanoti tinoenda kupi.
VaKomichi vanoti havasi kumhanyira kuzotungamidza pfungwa dzekuti vanhu varatidzire asi vati ikodzero dzevanhu kuratidzira kana vachida.
Kuratidzira kuri munyoro womutemo andisika section 59 constitution yedu inotaura kutiko vanhu vane the right to demonstrate peacefully. Saka zvinhu zvirimo mukuzvikutaurwa navasapotazi vedu navanhu vedu saka regai tifambe titenderere nenyika tinzwe kuti vanhu vanoda kuti tidii.
Asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vakaudza Studio 7 kuti MDCT yavachamisa inofanira kugamuchira kukundwa musarudzo vachiti kuratidzira kushandure hurumende.
Hatisi toga tatanga kuita maelections in the world, nyika dzose dzinoenda kumaelections and out of every election there is only one winner and others are losers. So in this case varuza ngavaite magood losers. Tigare pasi vano veZimbabwe tisimudzire nyika yedu. Nyange vakaratidzira hapana zvavanobudisa. Takavati apply kuvhura mabox kana ndichikunge kuti mabiridzirwa, havakaramba kuvhura mabox. Vakaenda kukoti, takanokubidzana kukoti tikakunda. Saka hapana chimwe chichagona kuchinja.
VaKomichi vanoti musangano waNezuro wakapa vachamisa masimba ekuzeya nyaya dzekusimbaradza mubatanidzwa weMDC Alliance zvichitevera mashoko eMDC inotungamirwa namuzvinafundo Walshman Ncube ekuti mubatanidzwa weMDC Alliance unofanira kushandurwa kuita bato rimwe chete rakasimba.
No, ndopandataura papa kuti president vapuwa mandate yokumeka sure kuti alliance yaita integrate ndo manigei. Saka madetails ekuti izvozvo yakamira sei yakamira sei izvi zvichazosirwa kuna president team ne committee vachazotaska kuti vate look into the mechanics then. But the resolution has been reached yokuti wekai kuti alliance ive resolidified.
Vachamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatura mutongo wekuti vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda pasarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.